Gwetara vabiti muZambia va Gilbert Piri vati vataurira mutongi wedare repamusoro muZambia Justice Pixie Yangairo kuti hurumende yeZambia yainge yatyora mutemo yekudzosera vabiti kuZimbabwe zvichipesana nezvanga zvatarwa nedare iri kuti vabiti vapiwe mukana wekupotera munyika iyi. Vapiri avo vati vari kumirira vabiti muZambia pamwe nemamwe magweta maviri anoti vakiti mwemba navamulambo haibe vachadzokera kumatare edzimhosva kuZambia kuti vapiwe zuva richanzwikwa nyaya yekutyorwa kwemutemo nehurumende yeZambia. Vapiri vati zvinotyisa kuti mapurisa ekuZambia vaisvika zana vakaperekedza vabiti kuZimbabwe vakanovapereka kumasoja emuZimbabwe pakati peusiku zvinova zvavashoropodza zvakanyanya. Mashoko avapiri atsigirwa nemuchimwe chizvarwa chemuZambia chisina kuda kudomwa nezita asi chinotengesa mari pamusika mutema pachirundu chati vabiti vakadzoserwa kuZimbabwe pakati peusiku nemapurisa nemasoja ainge akapaka tirapfuti
akuroza boda rusiku vanhu vachiri vakadaro zvirikuitika kuZimbabwe kazvinaona kaisemu chete nezviri kuitika kunoku semu chete ndezviri kuitika kunoku vanhu kana vakude kausaite zvekupotsera vanhu vakude sakusaziva mwatii zvakabatirwa tendaibhiti bhozi kunozamira hatizvizivi manje saa vanhu vanga vakamiti vabatsire chete kuti havaziva kuti munhu akabatira kuti akaitei.
Chizvarwa ichi chinoti ndicho chevamwe vakarwisa mapurisa emuZimbabwe nezuro apo vaida kusunga vabiti pamuganhu weZimbabwe neZambia. Chizvarwa ichi chinoti kunyange vainge vasingazive mhosva yavabiti vaityira upenyu hwavabiti mumaoko emasoja nemapurisa emuZimbabwe.
Yauya pava nemota so vaida kuti vambinze moto hande pavakanetsana manja pakaramba zvamaa omosi 8 mazvaiti vakaedza chavaa zvakaramba. Saka mota pavazoona kuti dhraivha azoti mota ichapunzwa mudhraivha akatizisa mota vasara vega vega. Saka mobhi yevanhu yakabva yaita noisi siai munhu vakudhonzera yabva mutora pambeni vaenda nemuofisi umu after apinda chete muofisi immigration yekuno yabva yakuti ayo apa manga musinina simba ndisi nesimba kuno.
Vabiti vamiswa mudare muZimbabwe vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muZambia, ndini Arthur Chigoriwa.